Muchizi soko vashandi mukuru wekambani vatendai masawi vati zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka kwemakore matatu apfuura zvekuti uwandu hwemari yavanowana mushure mokuita bhizimisi kana kuti profit pachirungu yakadzikira nezvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana. Notiwo panguva iyi mihoro yevashandi nezvikwereti zvakakwira zvakanyanya, izvo zvakasiya kambani yave parumananzombe. Vamasawi vatiwo zvimwe zviri kuomesera kambani yavo kukwira kwemitengo yezvinhu zvavano shandisa zvakaita sefotireza pamwe nekuudzwa munyika kweshuga inobva kune dzimwe nyika isingabhadhari mitero yejuti, izvo zvinoita kuti itengeswe nemutengo wakadirira kudarika yavo. Vati vachashandisa mutemo weLabour Act kumisa vashandi, wechirongwa chekutanga chekumisa vashandi chiri kutanga mwedzi unouya kusvika muna Nyamabvuvhu. Vati chirongwa chekumisa vashandi basa hachinei nekutengwa kwakaitwa kambani iyi nekambani yeVision Consortium. Mutauri wekambani Dr. Dalia Garwe vaudza Studio 7 kuti vachamisa basa vashandi shuru kubva kuzvigayo zvavo zveshuga zvetriangle nehipo valley. Pari zvino kambani iyi ine vashandi zviuru gumi nezvitanhatu muzimbabwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nekambani yegimri finance vagilbert mponda vaudza Studio 7 kuti bhizimisi rakawanda munyika rave kuitwa pamukoto vanhu vasingabhadhari mitero, izvo zvinosiya makambani anotevedzera mutemo ari parumananzombe.
Izvi zvinozokonzera izvo kuti makambani arifomo makambani akaita semasupemaketi neamwe anogadzira zvinhu kwa mungkawara wanita wai kwa paruma na ngombe ni kuchi niyo wanika chika chini nema asho wa chikete na kudao watibazi la washanji watibazi la marigana nasa watibazi la macheki ni nishimwe shakadaru sana zinuzo wale mera kwa kutu wanika wakukukwita ni wanga ya wajuku bandana wa kubadara hiyo.
Vati wa zinu zakaita sekusha ipa kwe magesi ne kudura kwe mari kukwereta kumapanga dizo zirukuwa mesera makamba na nuga zira zinu munyika uye vati Zimbabwe ichapedzisira yave kutenga zvinhu zvese kunze kwenyika kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu nokukasika. Munyori mukuru mune rimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vakenius chamuyarira vaudza Studio 7 kuti havatenderani nezvikonzero zviri kupiwa nemakambani pakumisa vashandi basa.
Retrenchment arikukonzerwa nekuda kuramba vashandiwi vachiwana vakamengena maprofit avo.
Vativo vashandi vazhinji munyika vari kutambiriswa mari yezeki nekudaro mari dzavanopiwa pavanomiswa mabasa hadzina zvadzinobatsira. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati hazvina kunaka kuti makambani ari kutsvaga upfumi hwakawanda nekudzinga vashandi uye vanoti hurumende inofanira kupindira kuti vashandi vasabatirirwe.
Tinokurudzira kwazvo retrenchment board kuti imire nesimba. Tiri kumirawo isusu semusangano wevashandi in solidarity tini vashandi vakatagetwa nevari kutaurwa nezvavo ivavo, and we will offer solidarity and help in any possible way patinenge tichikwanisa kuti timire navo, tisirambe tichimira navo nekuti taishuwa kuti mabasa avo asarasika.
Kunze kwemakambani anogadzira kana kutengesa zvinhu, mabhanga ari kuderedzawo uwandu hwevashandi nekuoma kwaita zvinhu munyika. Rimwe bhanga guru munyika reCBZ rakatogumura mabasa vashandi varo vepamusoro gumi nevatatu muna gumi guru gore rapera, uye riri kuronga kumisa mabasa mazana evashandi pavashandi varo vanodarika shuru munyika yose. Zvichakadaro, kambani yekuchina inogadzira mabhazi muZimbabwe yeZhongTong yazivisa nhasi kuti yamisa kushanda kwayo muZimbabwe. Muchiziviso kune veruzhinji, kambani iyi haina kupa zvikonzero zvekuti sei yambomira kushanda. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemaindastry nemabhizimisi vamanganiso Njofu vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mwengusha.